Mapato ese ematongero enyika muZimbabwe akusangana mangu kuti bato rega rega mutungamiriri waro asaine chibvumirano chokuti tichaita nyaya dzematongero enyika murunyararo tichange tichishandisa mapato achikwikwidzana pane zvematongero enyika pasina mhirizhonga bato rega rega richipika iro kuti richateza chibvumirano chokuti muve nerunyararo munyika tichiita zvesarudzo dzedu dzokutsvaka vatungamiriri.
Tinoona kuti mapato makambonyorerana zvakare chimwe chibvumirano pamakaita yamaiti Political Parties Code of Conduct. Pane musiyano upi nechibvumirano chiri kuda kunyoreranwa mangwana?
Zvakada kufanana, asi kuti Code of Conduct inongoreva kuti muri kuwirirana kuti tashanda sei panyaya dzematongerwo enyika. Code of Conduct zvakare mutemo, nokuti yatova pati yeelectoral law yomunyika, watova mutemo. Izvi zvatiri kuita manje kuudza vasupporters neruzhinji kuti bato rega rega razvipira kuti richateza nyaya yerunyararo. Muchiru tinoti ipublic commitment.
Matanho apa anozotorerwa vanenge vaisa runyoro rwavo pachibvumirano ichi asi vachizochityora?
Kana vanenge vazotyora chibvumirano ichi ndo vanozovingwa nenyaya dzekucode of conduct. Matanho akanyorwa mucode of conduct ndiye akuzouya kuvanhu vaya. Asi chataitira ndechokuti zviratidze ruzhinji rwese namasupporters amapati kuti pati yoga yoga yazvipira kuteedza nyaya yerunyararo.
Vamwe vanoti vatungamiri vemapato vanogonanga vachinyorerana zvibvumirano izvozvi nekutaura kuti munyika muchaita runyararo, asi pasi apo nhengo dzemapato iyaya dzinenge dzichishungurudzana. Zvii zvamungataura pamusoro paizvozvo?
Kana nhengo dzamapato dzikatanga kushungurudzana, vatungamiriri vati toda runyararo, ndipo paya patinoti mutemo ngausunge vanhu ivavo, toteverenga Electoral Act yedu yotiudza zvitarafu zvinenge zviripo. Mitemo yenyika zvakare haina kususpendwa nokuti kune election. Ukarova munhu unosungwa nemutemo wekurova munhu. Ukatyora mitemo yemunyika unosungwa namatare nemapurisa maererano nokutyora kwaita mutemo. Asi tiri kuitira kuti munhu wese ari kuita zvematongerwo enyika azvione kuti mapato anotungamira zvematongerwo enyika haafariri kuti muite mhirizhonga munyika.
Asi munoona here mapato achiteedzera urongwa ihwo?
Hongu, ini ndinoziva kuti kazhinji kana vatungamiriri vakamira vachiti gwara ngariinde rakadai, vanhu vanoita zvematongerwo enyika vanotevedzera, kazhinji kacho vanotevedzera zvinodiwa navatungamiriri vavo. Uyezve pati yoga yoga inofanira kuva nezvitarafu zvainoitira mamembers ayo asingatevedzeri zvainenge yabvuma iyo kunosunga navamwe.
Tiri kunzwa kuti munyika pari zvino mune runyararo kunze kwetsaona yakaitika kuburowayo. Zvii zvamungataura nerunyararo rwasvika panguva ino tichiona kuti mamwe masarudzo anosiitika kungadai iri bata murefu bata mupfupi?
Tanga tiri kufara zvikuru nerunyararo rwuripo kunze kwechiitiko chakaitika paweekend chakada kutora vatungamiriri vemusangano wedu weZANU-PF. Asi tine chokwadi chokuti mapurisa achaita basa ravo, uyezve asiwo maitiro epolitics atati takatarisira. Isu seZANU-PF, iniwe zvakare semutumwa anotumwa nomusangano weZANU-PF kuenda kunoona namamwe mapato anoita zvematongerwo enyika tichinegosheta zvese zverunyararo izvi, tanga tiri kufara zvikuru kuti basa redu richiratidza kuti riri kufamba zvakanaka.
Vamwe vari kuti chiitiko ichochi chemusi wemugovera mucherechedzo kana munongedzo wezvinogona kuzoitika mune ramangwana tichitarisa kusawirirana kunonzi kuri mubato reZANU-PF zvikuru. Zvii zvamungataura?
Ina handisati ndaziva kuti vakaita chinhu chakaipa kudai vakabva kupi. Iri ibasa ratakapa kumapurisa. Saka tindimanye kuti izvo zvingava zvakaitika zvinofanira kugara zvichiitika, asi kuti vanhu vakaita izvi imhondi dzaida kutouraya vanhu. Zvino hatitarisiri kuti mapato amatongerwo enyika aite zveumhondi. Chinhu chakaipa chatisingafariri, chisingagoni kana kutarisirwa kuti chingava chinoitika munyika yakasununguka yeZimbabwe.